Vachipara kutanga kwegore rekutongwa kwedzimhosva gore rino, vamala vati nyaya dzakamhangarwa kudare iri dzakakwira nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana gore rapfuura, uye izvi zvave kupa vatongi nguva yakaoma. Vati izvi zvinoratidza shanduko iri kuitika munyaya dzeupfumi, matongerwo enyika pamwe nemagariro ari kuita vanhu munyika. Vatiwo zvinoratidza kuti veruzhinji vave kufarira kuti nyaya dzavo dzitongwe kumatare. Vamala vati kunyange hazvo nyaya dziri kukwidzwa kudare rehigh court dzakawanda, havasi kufara nekuti zhinji dzacho hadzisi kutongwa mukati menguva yakafanira.
The disposition rate at the High Court sitting in Harare is disappointing. It is apparent from the figures that the number of cases representing the unfinished work is just too high, attesting to the grave problem of delays in the delivery of justice.
Vamala vati majaji ekuHarare haatori nguva yakawanda achitonga nyaya, uye anotora nguva yakareba kuti anzwe nyaya dzinenge dzakwidzwa kudare iri. Vati semuenzaniso, panyaya churu nezana nemakumi mana neshanu dzevanhu vairambana, mazana matatu nemakumi mashanu nenhanhatu ndidzo chete dzakatongwa, uye zhinji dzacho hadzina kunzikwa. Vatiwo kana matare amagistrate haasi kunatsotonga nyaya nekukasika sezvinenge zvakatarisirwa neveruzhinji.
The level of disposition of cases suggests that the judicial system failed to do what it is intended to do. Judicial power is granted under the Constitution so that it is used fairly to deliver justice within a reasonable time and at a reasonable cost. We cannot escape the charge that a system that functions slowly and allows decisions on cases to be postponed without good cause has defeated one of its primary objectives.
Vamala vati kunyange hazvo vamwe vachiti majaji anofanira kuwedzerwa kuhigh court yekuHarare, varipo vacho vanofanira kuita basa ravo nemazvo.
That is the urgent solution is to have all those involved in litigation to put more hours in the hearing and determination of cases until we can show that no other group of men and women assembled could put any better effort to clear the backlog of the cases. It would be difficult to justify the appointment of additional judges.
Vamalava varumbidza majaji ehigh court kuvulawayo, avo vati ari kuita basa ravo nemazvo, vachiti ari kuedzana pose paanogona napo kunzwa nyaya dzese dzinenge dzaunzwa kudare iri.
Of the 1,994 criminal reviews, 1,330 were disposed of, representing a disposition rate of 66%. All I can say, ladies and gentlemen, respect of the situation at the High Court sitting in Bulawayo, is that there is ample evidence that the judges there spent time hearing and determining cases brought before them.
Vatiwo vatongi vematare eLabour Court muHarare, Bulawayo neGweru vari kushandawo nesimba kupedza nyaya dzekunetsana nevashandi nevashandirwi, vakati panda kuwedzerwa vatongi kuti vapedze nyaya dzekukasika sezvo dzimwe dzacho dzave nemakore akawanda. Vazivisawo kuti pave negwaro remashandiro achange achiita majaji nevamwe vatongi vedzimhosva, kana kuti Code of Ethics, izvo zvichaita kuti vaite basa ravo veruzhinji vasingagunun'uni. Imwe nyaya ichabatwa negwaro iri ndezvipo zvinopiwa vatongi vematare edzimhosva mosva. Apo zvinhu zvanga zvakaoma munyika, bhanga guru rakatengera majaji materevhizheni nemotokari, izvo zvakakonzera kuti vanhu vaone sekuti majaji haachakwanisi kuita basa ravo asina divi raanorerekera. Vamalava vatenda mutongi wedare repamusorosoro vawilson sandura, avo vakasiya basa pakati pegore rapfuura vachiti vaive mutongi aive neunyanzvi hwakadzama, uye vachapota vachidaidzwa kuzobatsira kumatare ehigh court nesupreme court kunyange hazvo vave pamushandigere. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Ivan Chifera.